mukuru wewechidi kimbatole movement for democratic change inotungamirwa na Morgan Tsvangirai va Happy Muchiziva va The Studio 7 kuti sevechidika vasi kukutsikana naMainyoni kuti vamirire vechidiki mudare remakurukota vachidziva vatamainyoni avo vane makore makumi matanhatu nemasere munhu akurisa zvokuti havanzwisise zvinodiwa nevechidiki vachidziva vati sevechidiki vanodawo munhu ane ruzivo rwemishina yechimanje manje izvo zvavati havafungi kuti amainyoni vane ruzivo rwakanyanya nazvo
toda kuti makuru vedu venyika yezimbabwe vazozvisiki mavari vese kuti vechidiki vane kodzero yekuzvitungamirira vanogona kuzvitungamirira tine zvakawanda zvatinoda kutarisira kuti tinge tichinzi tinodai sevechidiki zvisina kumbudzira zvakaitwa nanambuya stemsonyoni vanambuya stemsonyoni havaendirani netechnological generation yapa yatinoti the modern generation yava generation yetechnology yavasingakwanisi kuti ivo vanoita adapt to zvatinoda havasi vakakwanisa kuzviita nyaya yakafanana nekuti mayouth anga achiwana maprojects akasiyana-siyana tinoda maprojects anenge ari technologically advanced asingakwanisi kunzwisisa anambuya stemsonyoni nekuti vanoti hazvina basa isu kwatiri zviine basa saka kuti pakaministri iyoyo toda kuona vachikwanisa kuti kana vamunangagwa vari senziye toda kuona vachirivhesa zvavakaita vachiita iri stand alone ningi ministry ichatungamirirwa nevechidiki
mumwe wevechidiki anoshanda nesangano retajamuka vajanford ngadziore vatiwa mainyoni havakoshesi vechidiki vangadziore vati kunyange pavaive gurukota remabhizimusi madiki muhurumende yava mugabe amainyoni vaisambokoshesa vechidiki vakatiwo nezera rava vaoni vachizadzisa zvido zvevechidiki
tingi ndakatarira mai stemsonyoni vasati vaitwa minister resources for youth vanga vari minister of small to media enterprise zvine maita akawandisa chose anowanikwa ikoko mapurisi madikidiki munyika muno asi tingatarira zvikwanisa vakaitira vanhu ivavo vechidiki mapurojekiti iwayo muno muHarare zvakawanda zvinoitika but handi vasi kungadzwa ikoi challenge zvekare ikatarira edge yavo ndovako kunge hapana zvakanotarisa kuti tisechidiki tiwane pundudzo ozoti raramisa takananga nemapurojekiti vechidiki so ndiri kuti hatingi zvakanaka kuti vamunangagwa vatatse zvakare kune rijini yematemberment voona kuti hakunga irongo mudzimai wechidiki oro murume wechidiki ikoko anokwanisa kunzwisisa matambudziko echidiki
mumwewo vechidiki vatodzitodzi vatiwo kunyange hazvo vasina kufara nekuti vechidiki vatungamirirwe naamainyoni vatiwo mubato rezanupf panhengo dzeparamende hapana wavanoona igona kusimudzira vechidiki vatodzi vati izvi ndozviri kupa shungu kune vechidiki kuti vanonyoresa kuvhota vakati muna 2018 vanoda kusarudza nhengo dzeparamende dzechidiki
ini ndinoona zvisita zvakwanisike kuti pane varipo ipapo pange pachibuda munhu anokwanisa kutungamira kana kunzwisisa nyaya dzemayouth saka tarisiro yedu yatoka necabinet chagadzirwa after elections 2018 nekuti isu vechidiki tazvipira chose kuti tinge tichirejista kuvhota tigozovhota kuti sevanhu vanotimirira wechidiki mudare reparamende nekwese mabazi ehurumende tiri tovanewo sfera yedu semayouth tinge tichikwanisawo kudzidzawo kubva even kune vakuru vanenge vasara varipo but kana tichinyima mukana wacho kuti tikwanise kudzidza tikwanise kunzwisisa masystem nekushanda kwezvinhu muhurumende tichinyima mukana wacho handionesi kunge pane zvinofamba saka isu tichangomirirawo kuti tivhote 2018 murunyararo then adyiwa oenda ozorora tosarudza vanhu vatoda kuti vange vachitumirira nyaya dzemayouth
vamunangagwa vakagadza makurukota ehurumende nemuvhuro ayo vachashanda nawo kusvika pachaitwa sarudzo gore rinouya ndakamirira Studio 7 muHarare ndine Patricia Mudabigwa.